Kalendari itu mana mahirnya tanggal 15 Desember. February no 2017, resimo pera 15 January, korel no uya 2018. Ndipo upanuzi nechirungu festive season. Kana takutaura nezvinenge zvabuda mukufamba kwavanhu mugwagwa.
Pari zvino chii chamaona?
Pari zvino zvinosuwisa kuti kubva musi wa 15 December pafa vanhu 112. Izvinorambwa musi wa 15 kusvika nezuro 26 inonzi Boxing Day. Mugore rapfuura panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 66. Inoreva kuti yatoda kutodhabhula kufa kwakaita vanhu. Izvi zvinofanira kutirwadza, zvinotibatabata tose, nyanya achingovaiwo madhiraivhi. Nokuti vamwe vari inosendi vasina chavakatadza, vasina mhaka yavakafara mabasa, vanosvika pakuurayiswa namadhiraivha yakaita seyekulundi nyangu pamuenzani. Wokuti dhiraivha waiovhatika pakezi ndobva anorovera. Anorovera gonyeti resapoti. So vakatofa vanhu 5 pasipoti. Saka zvinotigwadza, zvinotiririsa.
Kana makatarisa chii chamunoona chinokonzera paite mutsauko mukuru kubva gore rapera negore rino?
Chandiri kuona kana chatiri kuona mutsvakurudzo dzedu, vanhu vedu vanonzi madhiraivha, kwete kungotore makombi chete, madhiraivha ese vari kufarisa. Kufarisa kwacho kunobva kwaita kuti vade kuvhetemesa motikari chaizvo nokumwa zvavo vachivhetemesa, vade kuovhatika pasingaite.
Ko pane vakakuvara?
Namba tinayo, ndangotaura zvakakosha zvokufa kwevanhu nokuti tose tinobatsira kuti tasakuvara. But namba yevanhu vakakuvara kubva musi wa 15 kusvika nezuro yave 552. Mukukuvara kwevanhu ava 552 zvinoreva kuti vamwe vacho havasina makumbo, vamwe vacho havachina zvimwe zvipi, vamwe vacho vanogona kutora nguva vari muchipatara. Gore rapera panguva imwe cheteyo pakakuvara vanhu 395.
Zvino iko zvino tiri muchikamu chokutanga cheyamunoti festive season. Chii chiri kuitwa kuti zvakaitika muchikamu chokutanga zvisaitika muchikamu chechipiri?
Kana paine vari kuteerera redio ino, ngavaudze hama dzavo pamawhatsapp apa mameseji, vanhu ngavafambe pore pore zvavo vachishayirwa nomunhu akadzidziswa kushayira mota. Vamwe vazhinji vacho havana, auyewo vanhu kana pari paukama vanofanira kuita raidho kubvunza. Kana kuri kumakombi mazuva ano kwati vakusarudza zvakafanana neshopping, usarudza ndokwira kombi ipi ndodzokwira kubasa kwaHarare, Ruwayo, kwaMutare. Munhu anofanira kusarudza kuti ii kungomonawo nemeso nekungoita ukainvestigation driver wacho. Vamwe vacho vane mbiri yokuziva yekunzi vano mai yatingangoita vanobva vaziva. Kune dzimwe kambani dzatova blacklisted kuti kana ari makombi ekwanhingi hai. Saka vanhu vane choice yekutunga makombi iwo kana kuredi.